Mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kurume 18/2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuenya dzinoitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inoti zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti kanzuro yeHarare iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena nekuda kwekuti mari yavari kubhadhara pamwedzi haisi kuvakwanira. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti mvura iyi haifanire kunwiwa nevanhu sezvo iri pasi pechitero cheWorld Health Organization. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaGomba kuti tinzwe zvizere.
Hapana zvinhu zviviri tichekutanga ndechekuti mvura inobuda papombi inongoratidzawo mari yaunobhadhara kukanzuro yaunogara. Zvine ukama zvinhu izvozvo hazvijekeke. So iwo ukabuditsawo CCRTGS inova ndo mari inobhadhara vanhu vagari vazhinji muHarare, mari isingachakwani kutenga dhata rekonekti chairo, unongowanawo mvura inoenderanawo nemari yaunenge wabuditsawo. Zvinodyidzana ukaendawo kumatakshop uchida kutenga zvinhu zvezvichaira nemari shoma unozviwana asi hazvigari. So mari yati kupuwa nevagari iri kubuda muhomwe memugari anova anozofamba achiti mvura inochina inongoratidza mari yaanobuditsa kunge achichenesa. Vagari vakabhadharawo mari inoitawo kuti mvura yacho ichene, inongobudawo mvura yacho yakachena zvakasvonaka zvinofadza munhu wese. Saka ndiri kureva kuti chii? Ndiri kureva kuti mari iri kubhadharwa haina kodzero yekupinda mvura yacho kuti inge ichibuda kana waipekera waiisa kuma US dollars.
Ko zvii zviri kupawo kuti mvura iri kuyerera ichipinda muna mukuvisi inge yakasviba?
Mvura ine tsvina nekuda kwekuti tingati mahuman activities vamwe vanorima zvibage munana Harare mumugero. Zvakawanda zvinoitika zvinoita kuti mvura yacho inge ichibudisa zvainobudisa. Asi kana mari ichinge yawanikwawo yakawanda hazviri nyore kunga muchikina mvura iyoyo. Chimwe chiripo ndechekuti patakaenda navamunangagwa kumoto Jeffrey takawirirana kuti tange kutora mvura yakati chenei zvishoma kumanyame dhemu nekuda kwekuti chivero haichaitoiti. Ukasvika muchivero mune zvinhu zvakawanda zvirimo, zvatingati suwa, zvatingati mafetiraiza anobikiswa anogadziswa anoiswa chibadhemu nana Harare, mawidzi zvese zvinotsvina zviya zvinopinda imomo, tingati industrial pollutions anongopinda imomo. Saka takazonokumbira kuti dai tataona mvura yakachena kuneti manyama zvinova zvati kushanda nezvazvo izvozvi kuti mapamba akanga auya matsva tinokwanisa kudhirowa mvura yakachena mumanyama. Asiwo zvese izvozvo zvinoda mari, kudhirowa nekuwanda kwayo nekukasika kwebasa iroro kunoenderana nevagari vanogara muHarare kuti vane vanokwanisa here kunga vachibudisa mari inoita kuti basa iroro riitwe.
Asi iyo mvura yacho iyoyo, Meya Gomba, inosvika here pachikero chinotarisirwa nevanoona nezveutano kuti vanhu vamwe kana kuti haitofanire kunwiwai?
Pari zvinezvi isusu hatitarisire kuti veutano chete, asi tinongoda kuzivisai kuti tine makemist atinawo ende tinowana madaily reports anoratidza kuchena kwemvura iyoyo tichiteedza maWorld Health Organization standards. So isu hatii mhanyi hedu ikoko nekuti tine mishini yatinayo. Kuzoti mishini yedu akamira zvakanaka here kukwanisa kutipa mari zvavo dzatinotarisira zvazvino izvo zvinokwanisa kupindurwa nevagari vemuHarare kuti mari dzavanobhadhara dzinoenderana here nezvavanotarisira.
Meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti sezvo hurumende yatora danho rekuti zvikoro hazvisi kuzovharwa senzira yekuvharirira kupararira kwecoronavirus virus, veruzhinji vanofanirwa kuchidzidziswa zvakasimba pamusoro pechirwere ichi. Mutungamiri weAtus vaObed Masaraure vanoti chave kudiwa pari zvino kuita mushandira pamwe kuitira kuti pachitorwa matanho ekudzivirira vana vechikoro pamwe nevarairidzi kubva kuchirwere ichi. Mutungamiri wenyika nezuro akatara chirwere checoronavirus sedambudziko renyika yese kana kuti national disaster, uye akarambidza kuungana kwevanhu vanopfuura zana senzira yekusimbaradza matanho okudzivirira kupararira kweutachiona hwecovid-19. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakazivisavo kuti zvikoro hazvisi kuzovharwa sezvo zvasarirwa nemasvondo maviri chete kuti zvivharwe. Hurumende inoti Zimbabwe haisati yave nemunhu ati abatwa nechirwere checovid-19, asi iri kutora matanho zvichitevera kuwanikwa kwechirwere ichi muSouth Africa. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamasaraure pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yekuchengetedzwa kwezvikoro hongu inyaya yakanaka kuti vana vedu vatodzidzisa nevarairidzi vanoda kuti vachengetedzwe. Zvino hurumende zvayati zvikoro hazvingavharwi, kwakudiwa kuti paitiswe dzidziso yemhando yepamusoro yekuti vanhu vachinzwisisa dambudziko ratasangana naro recoronavirus, toisawo zvikwanisiro muzvikoro zvekuti mwana wega wega asvika pachikoro awana mukana wekugeza maoko here, achibuda awana mukana wekugeza maoko here. Zvino zvimwe zvikoro zvazvisina mvura ringave dambudziko, asi kwakuda kuti tiite muonera pamwe, hatingarambe tichiita blame job tine nyaya yakakurisa yakadaiso. Saka zvakuda kuti dzidziso yacho iwanikwe nemunhu wese, vazive kuti nyaya yatakatarisana nayo haisi nyaya yedambi. Tochengetedzawo vana, tochengetedza maticha. Hongu hurumende dzimweni dzenguva inenzana kunge ichityira kuti vana vakarasirwa nenguva yekudzidza izvo zvikoro zvaakuvharwa. Pamwe pane tarisiro yekuti pamwe pachatanga uinda chirwere chinogona kuenda mberi nguva yekurasirwa rezvikoro ingatozowanda. Asi panguva shoma yasara mavhiki matatu, pakuda kuonera pamwe tibatsirane pamwe chete tiite kuti vana nevarairidzi vasvike pakuzoenda kudzimba dzavo pasati paitika manyamamire nerongo, pasati pakaita dambudziko rakakurisa muzvikoro zvedu.
Tinoonawo kuti vamunangagwa vataura kuti vanhu vange vasingaungane kwemazuva anokwana kuita 56 kana mwedzi miviri. Tichiona kuti muzvikoro umu vanhu vanenge vakaungana nguva zhinji. Zvii zvamungataura?
Zvanga zvichazowedzera kunaka zvaazviri zvekuti dai zvikoro zvanga zvavharwa, asi dambudziko iri harisi kuzokurumidza kupera nenguva inochimbidza. Saka hurumende zvairi kutaura ichiti zvikoro zvirambe zvakavhurwa nekuti vari kuona kuti muzimbabwe hamusati manyanyotekeshera nyaya yeutenda uhu. Nyaya yavepo ndeyekuti zvatine vana vari kumabhodhingi vanokwana 800, tovachengetedza sei kuti vasabate chirwere kana kuti chirwere chisapararire? Kwakuda kuti pachiwanikwe dzidziso inobatika inoti vanhu vachichengetedzana, toonekwa kuti hakuna kondakti yakanyanya here ingepine vachivari kubva kunze. Vana vemadheskuls ndo vanonyanyonesa nekuti zuva nezuva vanodzokera kudzimba dzavo, uko vachange vachisangana nevanhu vakawanda pavanofamba michovha nezvimwe. Saka kuvhara muzvikoro hakusiko kwega kunganyanyotibatsire nekuti mukatasa mabhazi akaita saana zupo vachipika mudhorobha vanenge vakatakura vanhu vakawanda vachigumana varimo neinei. Zvinoitwa nehurumende izvi zviri kubva panyaya yekuti vari kuti hakuna munhu atawanikwa aine chigwere. Asi zvatingangoitawo muzvikoro kufanira kuchengetedzana nekushandisa nzira dzese dziri kukurudzirwa dzekuti tichengeteke.
Imiwo sesangano revarairidzi, zvii zvamuri kuitawo kupa varairidzi nevadzidzi chenjedzo pamusoro pechirwere checoronavirus uye kudzivirirawo kupararira kwacho?
Tagadzira gwaro redzidziso ratichatanga kunge tichitenderedza nzvimbo dzakaita social media nekutopa vanhu mahadhikopi manembazi edu ese achange achiriwana kubva mangwana igwaro riri kutara zvatinokurudzira kuti vanhu vaite kuti vazvichengetedze kubva kuchirwere ichi panguva yakadai. Saka richange richitenderedzwa muzvikoro zvose mahadhikopis nepasocial media vachange vachikwanisa kuverengawo. Zvatinokurudzira gwaro takariumba tichiwana zvatakawana kubva kune ana mazvikokota vanhu vaitenderedza zivo padatemutandi ndiyo patakawana zvatakashandisa kuumba gwaro iri. Handikutarisira kuti tingabatsire zvakanyanya kuchengetedza vanhu muzvikoro kusanganisira vana nevarairidzi.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano reATUS vaObed Masaraure vari parunhare kuwedza neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuDaily News mune nyaya pamusoro pava Constantino Chiwenga avo vakaendeswa kuChina zvekare nezuro kunoona vana chiremba. Mazuva maviri apfuura vana chiremba vachiwenga vakanga vavaudza kuti vazorere vari kumba kwavo. MuDaily News nekare masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kuvhara zvikoro kuti chirwere checoronavirus chisapararira munyika. MuChronicle, hurumende inozivisa kuti kuungana kwevanhu vanopfuura zana hakuchabvumidzwi pamusoro pechirwere checovid-19. Hurumende yativo Bulawayo International Trade Fair pamwe chete nenhemberero dzeIndependence Day zvombomiswa. MuHerald mune nyaya inoti vaimbove mukuru weZimbabwe National Road Administration vaFrank Chukutuku vachatorerwa dzimba nhanhatu, motikari zhinji nemamwe makambani avo kana matare edzimosva akabvumirana navana muchuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vachitukutuku nemudzimai wavo vakawana upfumi hwese uhu nenzira youori. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Asikaseita Studio 7 pano ndinonzi Denis. Nyaya inotaurwa naunangagwa yakanakisa kwazvo yekuti vanodikilea chirwere checoronavirus as the world threat. Zvinoreva kuti vanozviona zvinhu zvizvi zvatambudza nyika yose. Asi dai vaidarowo nevanhu vanorwazhara muZimbabwe, because vanhu vanorwa nzara vakawandisa ende vanhu vanofa nenzara havazikani nevamunangagwa. Dai vaita an honorable thing by stepping down as president of Zimbabwe, wapo vamwe chance, because kana mitengo ichimusimuka masimukira inoita ii zvakutoreva kuti vanhu vezimbabwe vachakwanisa kupona. Vangu vanoshanda vacho zvofanira vanhu vasikashandi, asi ivo nzara iyi havainzi zvavanonge zvichirwere izvi. Tinotinda zvichirwere zvinozvona, onai nezviri kuitika munyika zvekuti vanhu vane zhara. Hapana munhu achaida nyika yezimbabwe ukafunga zvokutoenda kumusha utofunga kundofa. Nyangwe uchiziva kuti vanhu vari vanosurvivha nenzira dzavanosurvivha nadzo, asi iwe ukafunga kuenda zvekumusha unofunga kuti unongosvika ukafa, because hauna pulani yemunyika muya mezimbabwe. Vaakutopona muya kupona neshoko ramwari. Shoko ramwari rinofanira kutenda mberi. Ndatenda hangu.
Makadini mose mose. Inonzi coronavirus iri kunzi muZimbabwe mukuona choni chatinowana muZimbabwe coronavirus irimo. Muno muSouth Africa iri kubatwa nekuti vane mishini yekuitesta kuti irimo. Zvino manje kuZimbabwe uku hamadzopera kufa. Madhokuta acho haana mishonga yekuti vanhu hakuna mishini. Vanhu vacho vari kungogwara, vamwe havatona havakwasi kuatendwa nemadhokuta. Saka anovatesa kuti vaone kuti vane chirwere ndiani. Saka zvinhu zvinototi ngoti Mwari vapindire. Zvinhu zvakangooma, zvakangooma. Nekuti coronavirus tikati hairi kune dzimwe nzvimbo kana tiri kuSouth Africa kana tiri kune dzimwe nyika ka, irimo muZimbabwe. Inyakuti vanhu havazivi, ende pamunozoona kuti vanhu ava coronavirus irimo vanenge vapera vese kufa. Vanhu vopomera korera hei wati wati, but zvonetsa izvi, zvonetsa, zvonetsa shu.
Masara sei, masara sei, vashamara vestudio 7 kuri sei kwamuri ikoko. Ndangotaura ndoita mazuva makiloka ndiri kunoudza vanhu veSouth Africa. Ndangotaura hangu nenyaya yanamunangagwa iyi. Vanotiwo tambomisa kuti ndege dzisabude munyika nekudai kune chirwere checoronavirus. Ko zvino kana iwe chiwenga kuenda kuChina kune kuChina kwakafa vanhu vane coronavirus virus kunoende kwakatangira chirwere ichocho zvinoreva kuti kudii hamuri kutamba nepfungwa dzavanhu panoita ikoko saka ndege yacho inonomara pai iye achiwenga achienda kuChina aenda nani aenda yega here kana odzoka ndege yacho inouya ichimhara pai handikuenda kunotora chigwere kuchouya futi munyika futi saka kudzivirira kwari vari kudzivirira chigwere kupi iwa ichitounza chigwere munyika saka kuti vane chinangwa chekuuraya vanhu ka wai vati ndege hadzifani kubhururuka kuenda kune dzimwe nyika ivo tenga futi nyika ndege dzobhururuka futi zvinoreva kuti kudii vasaide kutamba nepfungwa dzavanhu zvakadaro sei chigwere chiya chinouraya onai vanhu vavangana vanhu akafa kuChina voti munhu aende futi kuChina ikoko arege kurapa muZimbabwe vane vasatamba nepfungwa dzavanhu zvakadaro sei vari kutamba nerufu kana chigwere chikava munyika vanokwanisa kuzochirapa here vane zvanenge vati kwanire zveshuwamani
makadi henyu vashamarari vestudio 7 tinoda kungokutendai nenyuzi dzamunotipa dzechokwadi ini ndinoitwa achihera ndiri muno muGauteng Joburg baba munangagwa vakundikana zvechokwadi vari kutyora kodzero dzevanhu mukati menyika yezimbabwe iko zvinezvi mapasipoti taane 2 years takaapuraya mapasipoti haasi kutombobuda tashaya kuti toita sei takagara muno muzviri kunze kwemutemo mapasipoti tisina isi takaapuraya 2 years tirikukumbira opa auye pamberi paauye ende kumhepo akumbire vanhu kuti ndokumbira oruregero nezvandakaita zvaakataura pamusoro pekoronavhairasi chokwadi baba munangagwa angavhure here iyi mochari kuti vanhu kufanira kufa kwevanhu kunzoti vavhurewo kana zvikoro kana zvipatara kuzimbabwe tiri kushupika chokwadi iko zvine zvibhanduru remuriwo takuritenga 20 bhondi zvinhu zvatiomera
tamunzwa tafadzwa mugwadi uyu wezano pfu aiwa ipoemu yange achingotaura hakusi kuti ane mafacts kana kuti ane chii ipoemu yake yaanga akakemba kuti apindewo naye mudariro aitewo semunhu waari kutaurawo zvekunzwika chaari kufera kana kuti chaari kutadza ngechekubvuma kuti kodzero dzevanhu dziri kutsvorwa paanongoramba ipapo kuti hadzisi kutsvorwa ndiwo paari kudonhera ipapo ndiwo paari kudonhedzera masanction kuramba kwaari kuita because isu vanhu tiri mugiraundi handina kuti ini vanhu ndati isu vanhu tiri mugiraundi tisu tiri kuona kuti muri kutimbunyikidza zvatiri kuda muri kutirwadzisa hamusi kutipa marights atiri kuda iye opa muenzaniso yekuti hei makaurayiwa vanhu vashoma hapana chitema chinonzi chishoma zvaunoenzanisa nevari kuamerica kuti vari kupfudzanyira vakawanda munomu washoma aiwa chitema kana chiri chidiki kana chiri chihombe chitema chitema saka aiwa ega tirego kupedza nguva yenyu ndozova kuti munoshanda nenguva apa ndangoda ndinongotaura kuti haiwa haipoemu yatafadzwa yanga rongotiitirawo hake pakutaura kwaanga ari kuita hakusi kuti tinomuti munhu ataura zvinhu zvine utano kana tinoti aiwa tinongomuti ipoemu yanga wachingotaura
masura sei kumhuri yezimbabwe nyaya yangu iri futi iri pacoronavhairasi because chionetsa ndechekuti zvino coronavhairasi yatekeshera pamasocial media yazara pasi rese because iri kuuraya vapfumi tine more than 10,000 vana vanofa nenzara pasi rese but handisati ndambozviona pasocial media zvecoronavhairasi ndo zvakosheiko zvazopa kuti vanhu munyatsokoshesa kunge hamino kuda kwaita chii chakakosha tine vana vari kufa nenhamo pasi rese handisati ndamboona vachitaurwa pasocial media handisati ndamboona vanhu vachiita chipitipiti tivabatsire vana ivavo nai zitara mundonzi redhuvendu
makadi vestudio 7 ana mukoma jonga akandimirira ana blessing muzulu ana mukoma tanonoka wande ana mike hove nevamwe wese vestudio 7 ndinofara nemunhau dzamatipa dzechokwadi ini ndinoshamisika navamunangagwa purezidendi wedu wemuzimbabwe kuti yavo yedu nyika ndoyakosha zvakadiko yavo ndi zvikoro hazvivharwi inotwasira 2 weeks handi muzvikoro here ndomuri kuungana vana here ndomune vana kapfuura 100 here handi ndomuri kuita mitambo here zvemunguva yemitambo kainoyi vana vachidiwa vachigumana chipingana chichiitana sei vanozogona kuzvidzivirira here vamunangagwa ngavaite semunhu mukuru ngavabatwe nedzimwe nyika munangagwa wangawaiti zuta wa mwiji 2 weeks zino po cheko zuti shaba 3 kutu wanaraba jenda ushukuru kanashi kwa jazo bata zuzo jiko ngawasi naza mnanga kwa ngawaiti kwa wanaraba kwa gari kwa chikwere chibiri wa ishi ngawaiti zimu mkura mnanga kwa aba jinangu dankeni mlambo wese mkipi
magadizo ni pastu Joseph kindalena wadza mnotipa zidwa zuedu wana mkwadu wa chitaura ngoti suwa na Zimbabwe atisata kudasha kana taita akuzvida aibishuwa taingoti wanu waripama sanctions gargi kumama candidates in Zimbabwe in any position in Zimbabwe wana kutukunu wa mwacha piwa hili hizo kutipano nguwe ya wanu kwa radio wakuprotekta ma interest hao we are not going anywhere except in a deeper pit sarashuda wati wanu ya Zimbabwe tizamise fungwa tizileshu nuna kira nyika hemi Ngo chema ni mazangenzi mazuwe isi Tanyeta na juesu Ngo gazili sayi nyingatirisu
Izo zanga ziri fungwa zevamwe wa tereriwe Studio 7 Zisine ine Studio 7 Isu atina kwa atakarele kera Tumira ya mazuenyu pa WhatsApp number Dinoti 001-202-465-0318 Muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vanhu varikowanikwa vaine chirwere cheCovid-19 kana kuti coronavirus vari kuramba vachiwanda muAmerica. Mashoko aburitswa izvozvi nebazi rehurumende rinoona nezvechirwere ichi anoti vanhu vave kuzikanwa kuti vane chirwere ichi muAmerica vasvika pazviuru zvitanhatu negumi uye vafa nechirwere ichi muAmerica vave zana revanhu. Dr. Frank Guni vanoti vanhu vari kupiwa ruzivo rwakawanda pamusoro pechirwere ichi uye vari kucherera zvavanovudzwa kuti vaite. Dr. Guni vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vanhu vari kusangana nenyaya dzamanyepo izvo zviri kunetsa munyika zhinji.
Uye zvakare public health information, public health education and health promotion taakuona kuti inenge yakuvandudzika zvishoma nezvishoma, vanhu vakutanga kupota vachiteerera. Asi tinoda kuyambira zvakare kuti vanhu vasateerere zvinotaurwa pasocial media zvekunyepa. Vanhu ngavateerere zvinobva kumaexperts kana kuti zvinobva kubazi reutano remuno muAmerica kana kuWorld Health Organization. Ndiko kunobva information kana ndokunobva ruzivo rwakaongororwa nana masvikokota, kwete zvepaindaneti, kwete zvepa social media zvana WhatsApp neFacebook. Izvozvo zviri kuparadzira nezvimwe neimwe information isiri yechokwadi zvakutaura kuti vanhu vakanganisike. Saka somuenzaniso vanhu kune vamwe vari kufamba vachitaura information yokuti mukadya tsangamidzi, mukadya gariki munoita zviri right, kunyeperwa ikoko. Hapana evidence inoratidza kuti pane direct bearing to the virus itself. Imwe information chaizvo yakanyanya kukosha, tinoziva kuti vanhu vanga vambodziregedzai kumhoresana nemaoko, mhoresanai nemagokora. Izvezvezvo hazvibatsire zvekumhoresana nemagokora. Safe distance is about 6 feet between two people. Nekuti chirwere ichi chinotapurirwa kuburikidza netumvura tunenge turi mumweya watinofema, unobuda nemukanwa, unobuda nemumhuno. Saka ukamira padhuze nemunhu kana kuti padyo nemunhu ane utachiona wachifema, ndo zvinoita kuti utapurire utachiona ihwo. Uye zvakare munhu iyeye akafema tumamhoro dzeriwo tukadonhera pasi, iwo ukasvika unobata ipapo pane tumateikoko, tungava tusingaoneki kune maziso zvatwo, tunogona kunge tune utachiona. Ukazobatawo kumeso kwako, ukabata chirwere chirobva chapinda mauri kubudikidza nemukanwa mumhino kana mumaziso, pese pane mamembrane tinogona kupinda. Saka tiri kuona kuti information iyoyo inenge yaakubatsira ichiparara ichipinda muvanhu. Uye tiri kukurudzira zvikuru kwazvo kuti vanhu vateerere kubva kunana mazvikokota, vasateerera zvepaindaneti nezvekusocial media.
Muchidimbu umwe muteereri anoda kuziva kuti
parizvino kana munhu abatwa nechirwere ichi anogona kurapiwa here akapora?
Aiwa kwete, munhu haagone ku kana chiti kupora chikuti akutasa kuti kiwa evaccine kukiwa evirus hakuna kiwa parizvino. Asi munhu anogona kubatsirwa. Chinoitika ndechekuti kana chirwere ichi chapinda utachiona hwapinda mumunhu unobata pahuro, unobata unozonopinda mumapapu. Zvinozouraya munhu kuti kana wazonopinda mumapapu zvinoita kuti mapapu muzoita mvura. Kana maita mvura uchakwanisa kufema zvakanaka uye pahuro pako hapachakwanisa kushanda zvakanaka kuti ufeme. Izvozvo ndozvinozotsitsirira kusvika munhu wazofa. But izvozvo zvinogona kubatsirwa, munhu anogona kubatsirwa kufema. Ndambotaura ndichiti pane zvikwanisiro. Muchidimbu ndingati chimwe zvinoshandiswa kana munhu aonekwa kuti ane chirwere ichi, especially kana chapinda mumapapu, maventilators, mishina inowanikwa muzvipatara inobatsira kuti munhu afeme kana asingachakwanisi kufema. Iyoyo inobatsira kuti munhu ararame agoregera kufa. Asi izvozvo hazvirevi kuti wava cured from the virus. Virus zvainoita inokonzera kuti izvo zvandataura izvi kuti pahuro nemapapu zvive zvinozoita kuti munhu afe nekutsitsirwa kwazvinenge zvaitwa. Saka tikaderedza kutsitsirira kwazvinoita mapapu, kwatinoita mapapu nepahuro, tinoita kuti vanhu vakawanda vararame.
Dr. Frank Guni vari parunare muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, regatimbotarisa zvanga zviri munhau. Kanzuru yeHarare inoti iri kuremerwa nemutoro wekuwanisa vanhu mvura yakachena. Hurumende inotiwo zvikoro hazvisi kuzovharwa pamusoro pechirwere checoronavirus. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Kwa hizika atisenda baku.